nerakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezi mkoto nye Zimbabwe
si sagaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, tunosanga na zokare manero anasi, uru mtuwe chishanu, urume 4, 2022. Maka tereri ku Studio 7, nepenyure inya, sirikichi kamu Zimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutima kwansa kuwane su mchirongwa chedu cha nasi inindini jonga kandemiri ndirimu Washington DC nishiti esu nesuru mchirongwa chedu cha nasi mtewezeri wa mtungamiri wenyika avari zakari mtewezeri wa mtungamiri webatore zanu PF wa Constantino Chiwenga wukuru zilaveru jinji kutivasia nene miri jonga bachiti suzaro za Zimbabwe vana vanyamunu iye vanofangu wakura amba waka batana jisine ini kuwene maonero akasi ya namunezo matongeru wenyika rimwe sangano rinomirira varairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weparamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope nematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mitambo yeCastle Laga Premier Soccer League yoenderera mberi kumatimana ese nyika kunyanga hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabu yepasi rose neFIFA. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvine mutevedzeri wemutungamiri webato rezano PF waConstantino Chiwenga vanoti vanhu vanofanirwa kusiyana nezvemhiri zhonga vachiti vanofanirwa kugara murunyararo zvisinei nekutsigira mapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vachiwenga vashorawo mapato anopikisa nekwavati kutadza kutungamira mumadhorobha aanotungamira makanzuru. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection muBulawayo nhasi, vachiwenga vati veruzhinji munyika vanozivikanwa vachifarira runyararo vakati hazvikodzeri kuti vanhu vaite mhirizhonga nekuda kwezvematongerwo enyika sezvo vari vanhu vamwe chete. Vati vanhu vanofanirwa kurangarira kuti kuve mumapato anopikisa hurumende hazvirevi kuti vacharamba vari saizvozvo, nekudaro zvakakosha kuti kuve nerunyararo zvisinei nekutsigira mapato ezvematongerwo enyika akasiyana.
Let us remind each other, including those in the opposition, that being in the opposition today is not permanent. So we remain as brothers and sisters of one Zimbabwe, bound by the blood that was shed during the struggle to liberate this country.
Ngati uchidzane itose kusanganiswa vemapato anopikisa, kuti kuve mapato anopikisa hazvirevi kuti mucharamba muri mumapato iwayo. Saka tinoramba tiri vana vemhuri imwe chete, vanhu venyika yeZimbabwe imwe chete yakabatanidzwa neropa rakadeuka pahondo yekusunungura nyika ino.
Vachiwenga vati vemapato anopikisa vana kana zano rimwe chete rekuunza budiriro munyika, vakati hurumende yeZanu PF ndiyo ine urongwa hwakajeka hwekusimudzira nyika, vachiti bato ravo rinoda kuti pasave nevanhu kana nzvimbo munyika zvinosarira kumashure munyaya dzebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri webato rezanu PF vatiwo vanoziva kuti pari zvino vanhu vari kuomerwa neupenyu nekuda kwekushaya mari inovakwanira mukurarama zuva nezuva, vakapa yambiro kune vamwe vemabhizimisi avo vati vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano.
It is very difficult for our people to afford a decent meal per day, pay school fees for the children, buy school uniform, pay rent or even pay for transport to and from work. Those in business always hide behind the finger of having difficulties in accessing foreign currency as an excuse for hiking commodity prices. This cannot be allowed to continue.
Zviri kunetsa veruzhinji munyika kuti vakwanise kutenga zvekudya zuva nezuva, kubhadhara mari yechikoro yevana vavo nekutenga mauniform, kubhadhara rent nekubhadhara mari yekukwira makombi kuenda nekudzoka kumabasa. Varoma bhizinesi vanovanda neminwe vachiti vari kunetsekana kuwana mari yekunze sechikonzero chekugara vachikwidza mitengo. Hatingarambi takatarisa izvi zvichienderera mberi.
Vachiwenga vashora vemapato anopikisa avo vati vari kukonzera kuondomoka kwezvinhu mumadhorobha vanotungamira nekuda kwekwavati kushaya hanya nezvido zvevanhu. Asi mutauriri webato reMDCT vaWitness Dube vati mashoko avachiwenga anoratidza kusada kutarisana nechokwadi chekuti hurumende yeZANU-PF ndiyo iri kukonzera matambudziko akawanda munyika kunyanya mumakanzuro emumadhorobha nekupindira kwainoita mumashandiro awo.
Zvinotoratidza izvozvo kuti havana hanya neupenyu hwevanhu vari mumadhorobha. Zvichaita chete zvichasvika pakuti opposition ichatora masimba ese ehurumende iwawo. Ndopa zvichabuda kuti utungamiriri unofanira kunge uchiita semudhorobha.
Vachiwenga vange vambotaura kune vamwe vagari vemumusha wePumula East mangwanani vachitiko chekukurudzira kucheneswa kwenzvimbo kana kuti clean up campaign icho chinoitwa munyika pachishanu chekutanga chemwedzi wega wega. Vakurudzira vechidiki kuti vatsvage mikana yekuita mabhizinisi munyaya dzekuchenesa nharaunda kusanganisira kuita zvinonzi muchirungu recycling kana kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva muzvinhu zvinenge zvakaraswawo nevamwe. Zvichakadaro, nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change, CCC, muBulawayo dzapinda mumigwagwa nedzimotokari dzichitsvaga rutsigiro pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kumusangano uchaitwa nemutsigiri webato iri vaNelson Chamisa wekutsvaga rutsigiro rwemabyelection munhandare yeWhite City muBulawayo mangwana. Pakaitika mirizhonga pamisangano yakaitwa navachamisa kugokwe nekukwekwe iyo ebato ravo vanoti yakakonzerwa nevatsigiri veZANU-PF uye vamwe vanotyira kuti mirizhonga yakadai icharamba ichienderera. Asi vaFreedom Murechu, sachigaro weboka revechidiki veZANU-PF mudunhu reBulawayo vati boka ravo rinoteerera vakuru vemusangano pakukoshesa runyararo.
Vanotaura kuti tisapi engage in violence as the youth league timobilize vanhu zvakanaka kambe ine murunyararo towards my elections edu bita 2023 kana my by elections emusa 26. Saka zvakadaro isusu as the youth league tukambena in peace. Tukambena murunyararo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri webato reCCC muBulawayo vaSwithen Chirodza sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanaye Musengi.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanga vari kuvhungwa mudunhu reMidlands uko vaonekana nenhengo yebato ravo vamboneni Ncube avo vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF pamusangano wakaitwa navachamisa mukwekwe mukupera kwesvondo. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vatambirwa zvakanaka nemhuri yavaNcube uye chiitiko ichi chekuvaradzika chaitwa murunyararo kunyange hazvo pakamhenga pachibuda mashoko ekunzi mhuri yavaNcube yaiti haidi kuona nhengo dzebato reCCC parufu apa. Ngatinzwei huru kuru yataita navaSiwanda.
Aiwa, president vati iwo pavashanya kuvhongwe ndeMidlands vaenda kunochema vachiradzika mboneni Ncube whom he declared as a citizen and champion for change. Varwadziwa zvikuru asi vanoti mhuri yekwaNcube izive kuti Mwari vanavo Mwari vanga vanoziva zviri kuitika and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwamboneni husaite hwakamorasikira chisipo vasanganazve nemwana wamboneni anonzi Mbonge Nkosi Ncube vakatai waka mwana uyu dai akachengetwa naMwari tichiramba tichiita basa raitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNcube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNcube vanga vatiri nhengo yebato iri. Zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti eno pakupi uye yanga yatanga nepicho wali nechekutika bacha misa mtungamiri webato guru RCCC vanga vari kumairo ikoko kutaura kuno nasi wachifamba ne utungamiri nezimwe nengo zve bato RCCC nenyaya kuti modeni aishandira kusunungurwa kweZimbabwe.
Mutauriri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare ne Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ raendesa gwaro renyunyuto kumutauriri weParamende vaJacob Mudenda richida kuti vamise hurumende kushungurudza varairidzi nekuvamisa mabasa vasina mihoro kwairi kuita senzira yekuvaranga nekutadza kuenda kubasa kwavaiita vachiti mihoro yavo yanga isingakwane. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
PTUZ yange yakaronga kufora kuenda negwaro renyunyuto kuParamende asi izvi zvarambwa nemapurisa izvo zvazoita kuti vazotuma nhume negwaro iri masikati. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuendesa gwaro iri, munyori muPTUZ vaRaymond Majongwe vati vanoda kuti Paramende ivandudze mutemo wePublic Service Act kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. Vati kana izvi zvikaitika kodzero dzavo dzinenge dzave kuremekedzwa.
Mutemo ngaugadziriswe iwe zvemaparlamentarians ngavagadzire kuti ave playing ground inoita kuti vashande hurumende vagone kuita inonzi pachirungu collective bargaining ino haisi kuitwa nevamusana bedu. Hurumende zvayaita, cabinet zvayaita, politi bureau zvayaita ikati vashande vanongopuwa nzungu ndizvozvo, ikanzi vashande vachapuwa senza ndizvozvo.
Vatiwo chimwe chavanoda kuti Paramende iite kumiswa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa varairidzi nevakuru vezvikoro avo vati vari kumiswa mabasa kunyange hazvo vakadzokera kubasa. Vanoti zvave kuitwa nehurumende zvave kutokanganisa dzidzo muzvikoro sezvo varairidzi nevakuru vezvikoro vave kutya kudzingwa mabasa.
Vashandi vadzokera kuchikoro takuti tichitanga ngatitaurira nemuti wegore mari iwo vaya vava kutanga futi kuenda muzvikoro kunochidzira maticha kuti wangawasi pano pabasa yedzimatanga anatamusaspenda. Saka munhu ari kuda kuti vashandi vakatoshanda muzvikoro ndiyo hurumende yacho.
Izvi zvatsigirwawo nemutauri weZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni avo vati kunyange hazvo vakatora danho rekuti vadzokere kubasa musi wa22 mwedzi wapfuura. Bazi redzidzo yepasi riri kuramba richimisa varairidzi nevakuru vezvikoro basa vasina mihoro. Vati kusvika svondo rino pane vakuru vezvikoro 50 vakamiswa basa.
Tiri kuona kuti demo riri kufanisiwa richitema misoro yevakuru vezvikoro panguva ino, tichiwazve kuti vakuru vezvikoro vari kutema vazhinji vari kunzi muri kuramba kutipa maticha varairidzi.
Vati vanotsigira danho ratorwa nePTUZ vachiti nhengo dzeParamende dzinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika sezvo dambudziko iri riri munharaunda dzavanomirira. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomirira makomiti ebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Associations and Committees vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti zvinhu zvave kugadzikana muzvikoro. Mutauriri mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti varairidzi havafaniri kutya vachiti bazi ravo riri kutarisa zvikonzero zvakaita kuti varairidzi vatadze kuenda kubasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa7 mwedzi wapera.
Pari zvino zvatiri kungoita kamainvestigation tichingoona tichisomufaira remunhu kuti zvinhu zvake zvakamirawo sei, toonawo kuti haazveshuwa anga nekodzero yekutanga asiri pabasa nenyaya yekuti zvazvakadai angaenda kurufu kana kuti anga achigwara kana kuti anga ari palivhu. Ndo mainvestigations anenge achingoitikawo. Kwozoitawo vamwe vanenge vakangotiwa haina nina kunga kuda kuuya kubasawo zvangu kungoya kusada kuuya. Ivavo ndo vanenge vakuzonzi kune mhaka yei nenyaya yekuti iwo tachiti unofanira kunga uri pano pachikoro kudzidzisa vana dzidzo richienderera mberi.
Asi mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hapana ongororo inofanira kuitwa nekuti hurumende inozviziva kuti varairidzi vanotambira mari isingakwane kuti vaende kubasa. Varairidzi vange vasiri kuenda kubasa kubvira pavhurwa zvikoro uye vazhinji vavo vakadzokera kubasa musi wa22 kurume mushure mekunge hurumende yavimbisa kugadzirisa zvishemo zvavo pamwe nekuvawedzera muhoro Nye vamwe vashandi vehurumende varairidzi vanoda kupiwa mazana mashanu nemakumana emadhora ekwa America kuti vakwanise kuenda kubasa nekurarama zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvinoti zvawana rubatsiro kubva kuhurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope rwematikiti endege ekuti zvikwanise kuenda kumusha. Mumwe avo vachiri muRomania pari zvino vaKit Chitunhu, avo vanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine zvekuva chiremba, vanoti pane vamwe vadzidzi vachiri kutadza kutiza kubva muUkraine sezvo pasina chekufambisa munzvimbo dzavanogara idzo dzakabhombwa mabhiriji pamwe nemigwagwa. Vanoti pari zvino vadzidzi ava vakachengetedzwa munzvimbo dzakachengetedzeka dziri pasi dzinonzi mabhanga. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri muUkraine zvikwanise kubuda sezvo hondo yenyika iyi neRussia iri kuenderera mberi. VaChitunhu vanoti vari kufadzwa nemabatirwo avari kuitwa nezvizvarwa zveRomania kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mutsanganya uye weStudio 7.
Capacity prepared so far. Ne vanhu vachiri trained to train, so vana vasati vawanawana navabatsira ende vasikwanisa kuzvibatsira nekuti maroads ese nemabridge nemaevacuation points ese akabombwa. Saka vanhu vangofanana nevanhu vepaisland vasina ship nokwanisa kuya kuzovatora. Saka vachiri stuck ndovanhu vakusumi. I think vanhu vanosvika 18 or 20. And also kune vamwe vanoshuma mumacities vasati vasikanzwa vakabuda here kana kuti right say. Saka vanhu ava and students are so far akaevacuatewa eZimbabwe aire kuda chinzi about 120 or so, but it's a total in Ukraine chanchiri more than 250. So atikuzikakuti zvifamba sei.
Zvamira sei kwamuri imi muri muRomania pari zvino? Pane rubatsiro rwamawana here? Pane vamwe here vakakwanisa kuwana matickets ekudzokera kumusha?
But so far kune vanhu vachinga matickets ne government nemamwe mauvishas ari mavolunteers vakabatsirikana nevanhu vekuembasi vakatenga matickets. Saka kune vamwe vakuchienda kumba nhasi, vamwe vachienda kumba next week. Saka atin kurongwa wacho kufamba zvakanaka. And then it's for situation yekuRomania and also maplace ana Poland vanhu vari kuti varit because vanhu vekunoku vari kubatsira zvechokwadi ende havana zvitaruro vanhu vekuti kana ivhen hurumende yedu chaicho aida yakwanisa kuvatendawo basa ravabita kuti hakuna munhu anochengeta mwana wemunhu kumutora omupa kugara omupa chikafu omupa everything pasina reward, but they're just doing it out of love, you know. So yeah, and also on the status zvinhu zvinoitika I think vongo zvinoneva panews kuti situation in Ukraine every day it escalates each and every single day. So depo vanova vekutivamwe vamasara mazimbabwens vakwanise kubudiswa muUkraine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muRomania vaKit Chitunhu vachitaura naMavelas Mutsanganya uye weStudio 7. Vanorarama neutachiona weHIV AIDS muMutare vari kuchema-chema nenyaya yekutengeserwa mishonga inovabatsira iyo vanofanira kunge vachipiwa pachena. Mishonga iyi iri kutengeswa muzvipatara zvekanzuru nemari inosvika madhora mashanu ekuAmerica. Mutore wedu enauloida mumoyo anotipa nyaya iyi.
Mumwe ari kuchema-chema nekutengeserwa mishonga mukuru wesangano revanorarama neutachiwana weHIV AIDS uye vari mukuru wesangano reFamily AIDS Support Organization FASO vaCasper Pound vanoti mari iyi yakatowedzerwa zvekare gore rino.
Tikuti Mutare City Council munhu kana achinge achiya kutora supply yake yemaARV iri kubhadharisa pari zvino yakwidza kubva ku$3 kuyanga iri kwenda pa$5. Saka tikanga tichitaura nezvekuaccesswa kana kuwanikwa kumushonga zviri nyore zvisikadhuri zvisikarwadzi tikona kuti inenge iri nzira yekuvharidzira vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kuti vatadze kumwa mapiritsi avo zvakanaka. At the same time kudzorera zvinhu maitiro azviri kuitwa nehurumende kuti tinge tichikwanisa kuachivha macertain goals kana vanhu vachitadza kutora mushonga pamusana pekuti uri kudhura.
VaPound vanoti vanotarisira kuti mishonga iyi inge ichipiwa pachena muzvipatara sezvo inenge yakabhadharwa kare nemasangano akazvimirira oga.
Saka Mutare City Council ikanzu isiri kuona ukoshi hwazvo kuti vanhu vanofanira kunge vachimwa mapiritsi zvakanaka kwaari iactivity yekuti vari kutoraisa mare nayo saka zvino zvisikatifadzisa vanhu vanorama nautachwa na HIV kuti hurumende iri kuedza peino kwanisa pese kuti vanhu vanga vachimwa mapiritsi pachena kubudikidza nekuti mapartners kusakana sora ne National AIDS Council vakatenga mapiritsi on behalf of people living with HIV but bonoenda kuda kuondotora iwa akukuchaja
mutauriri wesangano re National AIDS Council kana kuti NAC amai Madeline Dure vanoti mishonga iyi haisungiri kunge ichibhadhariswa muzvipatara sezviri kuitika
zvito kuno zvisina anozviziva kuti zviri kuitika kumusoro ende isu takatogara titozvirova madundu ndichitotaura kuti endai munopohwa masupply enyu e3 months to 6 months necovid ino handi ndo zvataitaura saka kana imimi muchinzee bhadharai ma$5 izvozvo tinenge tireva kuti chii yeti ndinogona kupinda mufamasa ndikazvitengera do I have to go to the clinic no so tetisingadi izvozvo kuti vanhu vaende kuclinic kana kuhospital tinoda kuti vanhu vamonitwe
izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru mudunhu remanicaland vachishandira muhofisi yegurukota redunhu rino vaedgar senza vati havo pane mari yemuripo ingangobhadharwa ingatove yekubata basa iri kwete yekutengesa mishonga
tichatanga taongorora bhajeti remutare city kuti mubhajeti mavo minister velocal government and public works vakabvuma here kuti vatarise vanhu ma$5 vanouya kuaccessa maservices ari HIV no AIDS related kana musina tovabatsira kuti aiwa apa muri kuita zvisiri izvo kana zvirimo taakuchibata mutemo wakaiswa nehurumende totaurira Ministry of Local Government and Public Works kuti ndo zvatawana so that ivo vachitibatsira on the way forward sevaridzi vemakanzu
meya yekuta remutare vasimon chabuka vanoti havana ruzivo nezvemari iri kunzi iri kubhadhariswa vanhu iyi vachabuka vanoti vachada kutanga vaongorora mafambisirwo ari kuitwa kubazi rezveutano mukanzuru sezvo vachangobva mukusarudzwa
hatisati tambowana chichemo kana dambudziko rekuti vanhu vari pachirongwa chemaarv vari kubhadhariswa mari nevashandi vekanzuru kana zviriko tichigere kuzvinzwa asi ndichada kuzobatawo director wedu wekuyeoth kuti vatipe zvizere asi pari zvino ndinokupa kuti kwedu kuguta hakuna zvakadaro
ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 5397 vamwe mazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vave pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere zvine zana nevatanhatu kana kuti 238,106 pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 gumi nevapfumbamwe kana kuti 19 vana vechikoro gumi nevanomwe vari mudunhu remanicaland kuchitwo vaviri vari mudunhu rematevereland north vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5267 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chevana vechikoro mazana mana negumi nevashanu vakatiza hondo yakonzerwa nekupinda nechisimba kwerussia muukraine chasvika panhandare yendege yenamudi azikiwe international airport iri muabuja nasitishanu vadzidzi ava vakaburiswa muukraine vachipinda muromania vashandiri vemuamerica vakawedzera mabasa anosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 678,000 muna kukadzi chimwe chiratidzo chakasimba chekuti upfumi hwenyika hune utano hwakanaka apo utachiwana we Omicron uri kudzikira uye zvisharo zveAmerica zvakawanda zvave kubuda zvichienda kunoshandisa dzimari munzvimbo dzekudyira zvitoro pamwe nemahotera kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation iri kukwira. Gwaro rebazi rezvevashandi nemabasa raburitswa nhasi raratidzawo kuti uwandu hwevanhu vasiri kumabasa hwakaderera kubva pazvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4% kuenda pazvikamu zvitatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 3.8%, kuwedzera kudzika kwakanyanya kwehuwandu hwevanhu vasina mabasa apo upfumi hwenyika hwadzoka kubva mukuzunzwa nedenda recovid-19. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ese enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabwe yepasi rose neFIFA. Michael Kariati anotipa zvizere nezvenyaya iyi.
Kubva kuHarare kusvika kuBulawayo nekuZishavane, mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese. Manika Diamonds, iyo iri kutungamira makundano aya, ichange iri munzira kubva kwaMutare yakananga kumhondorongezi kunosangana neYadha muBaobab Stadium mangwana. Zvakamira zvakadai, Dynamos iri kusimukawo muHarare kuenda kuBulawayo, uko iri kunokweshana neBulawayo Chiefs, iyo iri kumbobaka moto yodzima zvekare. Asi murairidzi wechikwata cheHerent House kumbirai muti wekuziva ari kukumbira vateveri vechikwata chake kuti vauye muNational Sports Stadium neuwandu hwavo mangwana kuzobatsira kukunda Bulawayo City.
Ndavauye wakawanda wachipo rutsigiro because ndiro rubetsero rwatinotarisira kubva kwavari. Wakomana hawakwanisi kutamba kana ivo vasipo, vanodawo kubatsirwa nekuvakurudzira kuti vatange vachitamba nyekuno.
Muti wekuziva anoti haasi kutarisa kuti Bulawayo City iri papi murongwa wePSL asi matambiro echikwata chake.
Tine tarisiro, hatitambi tichiti tinobuda, tinotamba titori netarisiro yekuti mamiriro akaita zvinhu hatitarise mamwe matimu, tinozvitarisa isusu kusvika tabudirira.
Harare City ine mutambo neFC Platinum kuzvishavane. Mutambo uyo munyori wezvemitambo Tedius Manyepo anoti kugona kunenge kudada inokunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatiomei asi tinofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Asi Chicken In iyo iri pachinhanho chechipiri iri kutarisira mapoints ese matatu pamutambo wayo neZPC Kariba muLuveve Stadium nesondo zvekare musumwe chete apo Triangle nengezi Platinum Stars idzo dzakasonana dziri kusangana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Nesondo, Cape United vs Wawa National Sports Stadium. Cranbourne Bullets vs Black Rhinos Baobab. Tenax vs Highlanders Sakuba. Parizino Manika Diamonds ndiyo iri pamusoro petafura yePSL nezvibodzwa asi yakaenzana pamapoints 12 neChicken In. Asi chikwata chichatora mukombe uyu hachichakwanisa kutamba muCup Champions League mushure mekudzingwa kwezvikwata zvemuno makundano eCup neFIFA kunze kwekunge gakava riri muZifa ragadziriswa nenzira dzinotambirwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno uye zviri kuitika kuUkraine uko kune hondo yakonzerwa nekupinda zvine chisimba kweRussia munyika iyi. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vokurudzira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoendesa gwaro renyunyuto kuparamende richichema nekwarinoti kushungurudzwa kwevarairidzi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza muUkraine zvichienda kuRomania zvobatsirwa nehurumende pamwe nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope. Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yoenderera mberi kumativi mana ose enyika kunyange hazvo Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rose neFIFA. inendeni jonga kandemi ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.